Ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei ino misoro ye na uzedu za nasi chipiri gumiguru 16, 2018. Komisheni ye kutraka zvakapa kuti vanhu vapfurwe vakafa musi wanyamavhuvhu 1 inotanga kunzwa umboo kuvanhu pamusoro pezvakaitika musi uyu. Sangano re-European Union rakaongorora sarudzo rinoti riri kufara kuti paramende ine urongwa hwekuvandudza mitemo yesarudzo kuitira kuti sarudzo dzichaitwa muna 2023 dzinge dzisina mutauro. Guta reBulawayo rinoita misangano yekutsvaga nzira dzekukwezva vemabhizimisi kuti vauye kuzosima mari dzavo mumakanzuru emunyika. Kanzuru yeHarare inoita Mutambara kede zvichitevera kuwana kwayakaita mari inodarika mamiriyoni 10 nemanomwe madhora yakabhadharwa semitero nemabhiri nevagari vemuguta iri mumwedzi wagunyana chete. Pasi rose rinocherechedza zuva reWorld Food Program vari kunze kwenyika vachiti vane mutoro mukuru wekutengera hama neshamwari chikafu kunze kwenyika. Muchirongwa chedza connection na 8 PM pa live talk tiri kutarisa mamirira akaita zvinhu kune vechidiki munyaya dzezveupfumi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.